Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 5 2023. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvari Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo yemwana ainge arohwa nemapurisa achinzi akabva afa. Vatsigiri VCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo dzegore rino. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunhapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvari Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekubuditsa kwavakaita vhidhiyo yemwana ane makore maviri avaiti akange arohwa nemapurisa akafa zvikazoonekwa hazvo kuti mwana uyu ainge ari mupenyu. Asi muzvari Mahere vaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ane chekuita nenyaya imwe cheteyo. Muzvari Mahere vanzi nedare vabhadhare mari inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $500 vachishandisa havo chikero chemari inenge ichitengeswa mari iyi kumabhanga kana kuti Bankrate. Vanzi vakatadza kuita izvi vanoendeswa mujeri kwemwedzi mitatu. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare raMajor Street vataura Emanuere vawana muzvare Mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare Mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo. Vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi paakazorohwa mwana uyu aina mai vake vaManuere. Vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu, zvakaburitswa namuzvare Mahere zvakasvibisa zita remapurisa. Purisa vaManuere vati muzvari Mahere vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matanho ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. VaManuere vati muzvari Mahere vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakatadza kubhadhara mari iyi vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu. Rimwe remagweta amuzvari Mahere vaChris Mike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatirikutaura ndeyekuti zvakafinzi Fadzai Mahere akanyora manyepo paTwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana humbo hwakakwana hunoratidza kuti Fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti Fadzai paka tweet yake iyi paakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa. Saka mutongi azombata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Ostalos Ziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare Mahere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rwezano PF mafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva afura pane vakainsaita public violence zvinozikanwa kwamutaro vachitaurwa kuti tinokuurai, tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC, vauya vachida kutisrupta meeting yenu. Last year makaona muwezano PF vachitaura chamisa uno unofana kurayiwa asi hapana zvaitika pamusoro pe but advocate mai kungokanda video izvo zvaitwa nhasi nekuti isitine nomination process inofana kuita
asi vanokokera nhengo dzezano PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa netriple C izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira
hakuzi kuda kwezano PF hakuzi kuda kwehurumende kuda kwaiye wakapara mhosva apara mhosva ndokubva asungwa haarambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro tichitsvakei hatina chatinoda kwaari
amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Bato rinopikisa Residents Coalition for Change nhasi raita sarudzo dzaro dzekutsvaga vacharimirira musarudzo dzegore rino. Zvigaro zvose kusanganisira zvevatungamiri vebato iri vachapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzedare reparamende, maseneta nemakanzura dzanga dzichikwikwidzwa. Sangano Residents Independent Candidate Selection Panel ndiro riri kutungamira urongwa uhu. Mutore duwe na u Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Bato reCEC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino avo vachazotatsurana nemamwe mapato akaita seZANU PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura, nhengo dzeparamende pamwe nesineti uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCEC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
So far, process yafamba mushe. One has been nominated. We are receiving mandate from all over the country tichida kunzwa kuti mangwana pa next process yedu yokuti tipeseretaita one candidate ichazofamba sei.
Mutungamiriri weCEC vachamisa vakasarudzwa nematunhu ose pasina kukukwidzwa, nekudaro ndivo vanenge vachimirira bato ravo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika. Kudunhu reMidlands kunonzi chirongwa ichi chafamba zvakanaka, vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukobha North vaAmos Chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Ndinodiwa chaizvo mushoo mukobva nenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka, saka mindiro yangu ndeyekuti kuda ndokunotarisira zvine mutsindo kwete kungokuda zvisho macheta, asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vemukobva vachikudida chaizvo zvakasimba.
Mumasvingo eBen manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vaMartin Mureri vange vachitatsurana nameya weguta reMasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. VaMaboke vanoti vanotarisira kubudirira.
Murunyararo kana ndikange tapedza process ndingabudirira zvese zvatatopedza process ndikazobudirira zvienda kuparliament nezvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa, but ndichangotaura kuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga ndechekuti ndida kunogadzisa nyaya yeEurban Council State. Eurban Council State ine maproposal akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwaGutu kwaMupandawana, mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vanga vachinyunyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamirazve takamirira kuti mapepa auye tigotanga kuvhota, asi tazoshandisika takuona vanhu vari mapepa achona ndovanova makandidhidzi achona. Zvinobetserei? Hatina zvazvobetsera. Saka vanhu vese vakava kungotya kuti voita sei kuti toti kudii, vakutya kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare, uko kunonzi vamwe vanga voti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi. Asi amai Shiri Yedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma, asi zvakadziswa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudisa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutana mutana tsoro nembwa gonzo nekipi zvichidzinganisana inhau yokuti vachamisa. Tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira mberi, vari kutarira munhu mberi shure mumhu, uye nerunako rwake voona kuti anoita here kunge ari padhuze navo kumusangano weZANU PF ichakaenda kuvanhu.
Asi mipindiro vakafana kubata chigaro chemutauriri webato reTCC kuBulawayo vaSweeten Chiroza vapomera ZANU-PF mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo. KuGudu Central, mutsikisi webepa reMasvingo Mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMatthew Takaona vaisa mapepa avo pamwe navaOliver Chirume navaRussell Mugege. Vamwe vakanda mapepa avo vanosanganisira vaTendai Biti kuHarare East, muzvare Johara Mamombe kuHarare West uye vaCharlton Wende kuKuwadzana East. KuBulawayo, mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Sizi vavaisa mapepa avo kuChavalala Central, vaPromise Mkwananzi kuLobengula Magwegwe uye amai Tokozani Kupe vaisa kuCowdrey Park. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Bato reZANU-PF rinoti rinogona kuzivisa mangwana nezvesarudzo dzichadzokororwa dzemaprimary elections kumatunhu anonzi dzakaitwa asi dzisina kufambiswa zvakanaka. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Gokwe neMbudzia, Insiza North neZvimba West, Churu neMbare muHarare. Justice Mayor Wadyajena navaZiyambi Ziyambi vanove nhengo dzedare reparamende dzeGokwe neMbudzia neZvimba West vainge vakundwa musarudzo asi dzave kudzokororwa. Mumiriri wedare reparamende weInsiza North vaFarai Taruvinga vachakwikwidzana nevaimbova Commissioner weZEC Dr. Qobani Moyo uye mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatavadzwa mugwadi.
Ndinotenda ndinokwadza vateereri venyu nguva inge yatiri dei sekuziva kwamanga muchiita kuti neniwo ndandiri umwe wevanotsvaga rutsigiro uye ndakakunda zvakanaka kubvira we egai nditi muchangano weZANU-PF sekuparurwa kwazvakaitwa nomutungamiriri wenyika matare matatu epolitburo akaitiwa anosanganisira tu ari maextra ordinary politburo sessions vakataura ivo kuti chimiro chesarudzo dzavari kuda dzemuna 2023 chinofanira kutaridzwa. Chimiro ichocho mutaridzo dzomusangano weZANU-PF wokutsvaga vatsigiri vachamiririra muchangano weZANU-PF kumatunhu sema member of parliament, sema women's quota, sema senators, sema kanzura, sema youth quota. Saka naizvozvo kwose kwaita mirizhonga musangano waito radani rokuti hatisatotambiri sarudzo idzodzo nokuti vamunangagwa vanoita tinoda sarudzo dzirinyararo. Hakusi kwose zvako kwakaitika mirizhonga kune kwaitwa kunzi sarudzo dzitangwe nokuti hakuna kuzovhotwa zvakanaka dzimwe nzvimbo hadzina kusvikika. Asi mazuva achaitwa sarudzo idzi achaziviswa nemukuru anoona nokutambiswa kwebasa musangano weZANU-PF vaMike Dina zvichida mangwana ndopavachaparura kuti mazuva achaitwa sarudzo idzi achaitwa rini uye kuchaitwa kunzvimbo
kana kune dzimwe nzvimbo dzaiita mirizhonga dzimwe dzichinetsa kuita sarudzo dzakanaka muri mumusha chete kudai kwokuzoti yava nyika yose zvinozodii?
Munongozivazve ko tingaita zvamatongerwo enyika sekunonzi tiri kuzviitira kudenga here? Sarudzo dzinoitwa dzekutsvaka vatungamiriri dzinoitwa navanhu kwete navatumwa. Dzichiitwa navatumwa vokudenga taingoti zvinofamba mutoro dodo mvura yegumi. Asi dambudziko riripo zvaro nderekuti tarirai nhasi tavonawo wani musangano wawachamisa uchiita mhirizhonga. Tiri kunzwa kuti zvipatara zvazara navanhu vanga vachirogwa vachirwisana kuna nagenero nana Warren Park. Zvinhu zvinowanikwa mukufambiswa kwebasa vamwe vanogona havasi vose vanoziva nzira dzakanaka dzekutaridza kusutumwa kwavo. Asi chatagona isipo musangano ndechekuti sarudzo dzinenge dziine umhirizhonga ihwohwo izvozvo ndo dzateererwa. Saka mungati pavo here mamakisi kuti pa 210 constituencies dzemunyika yeZimbabwe 5 chete ndo dzadzokororwa zvingareva here kuti tatadza kufambisa basa somusangano weZANU-PF?
Avo vanga vari mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga chandingada kuti kutaurirai ndechekuti imo mubato reZANU-PF zvinongoratidza kuti utongi hwejechetere kana kuti demokrasi inoitwa imomo inonzi guided democracy, kureva kuti pane dzimwe nguva veruzhinji vanotendedzwa kuita semadiro avo. Veruzhinji kureva vanhu vanenge vari mumusangano iwoyo vachinzi ndivo vanenge vachinzi mamembers vanenge vachigona kunzi vari kumaseo kana kumawadhi kana kupi kupi kwavanenge vachizenge vachinzi vabva kuti vaite zvesarudzo idzi. Asika na pazo shika chaipo pakunzi. Tashika kwa mvura ya cheka makumbo dzimwe dzenguva. E maonero kana muono wevanhu. Kana veru shinji vanenge vaita mabasa ya kana kuti prosesi dzila chinge vachinzi ndivo vabva vasarudza vavasarudza. Kana vasingadiwe kumusoro. Hapana kure kwa vanoenda nepo nepo mhosho nemhosva dzinotsvagwa dzichiwanikwa.
Saka hapana chiri kukushamisai pane nzvimbo dzanzi dzokororwe sarudzo idzi.
Zvitishamisi kuti kuinsiza north kwavatwovani mwoyo nekonstituensi yavazihambi kunana zvimba uko nekwava wadye jena kwene mbudziya kana kupinda matatu aya umwe rindori gurukota umwe akamboita komishina umwe muzvina bhizimusi anogona kunga ari pedo zvakare pedo pakanyanyisa chaizvo nemusangano wezanu PF kureva kuti anogona kupota achimbenga achimbotiwo akati tirobi tumari nezvimwe zvakadaro daro zvinokuti ivavo vazonzi varasirwa kwakadaro ukoko vanhu vakaita seivava vanga vachitarisirwa kuti vanofanira kuti wine sarudzo idza dzimwe dzenguva zvinogona kunetsa saka neipapo panozongoita iyo yatachataura yekuti panozoitwa inonzi guided democracy mumusangano wezanu PF.
Nyanzvi mnyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe Zimbabwe Electoral Commission yazivisa dare reparamende nhasi kuti yagadzirira kuita sarudzo, zvabuda pachena kuti mapato anopikisa haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa nekomishen iyi, zvichapa kuti sarudzo dzigone kuita mutauro. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachipatsananguro maererano nepavasvika negadziro yesarudzo kumakomite eparamende anoona nezvemutemo nerunyararo, sachigaro vezek Justice Priscilla Chigumba, vatigadziriro iri kufamba zvakanaka.
We'll ensure that elections will be conducted peacefully in an environment.
Chaona kuti sarudzo dzaiitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zvaremekedzwa.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita savamogen komichi veMDC hadzina kufara kuti gwaro revavhoti iri riri kudhura pamwe nekunetsa kuwana, asi veruzhinji vachitarisira kuti riwanike nyore. Justice Chigumba vati zeki inoda chose kuti vavhoti vawane gwaro iri, asi vakati pari zvino havakwanisi kuita izvi nekuti mutemo weData Protection Act haubvumidze kuita izvi, uye vati zvave kuda kuti paramende ivandudze mutemo wesarudzo kuti izvi zviitike nyore.
It does not take anything away from the Zimbabwe Electoral Commission to give.
Hapana chatinobva pakupa vanhu gwaro revavhoti. Zvakareruka sekutenga mabhanzi seneta komiki, asi tinofanira kutevedza mitemo yese sekomisheni.
Vati nyaya iyi yave kumatare edzimhosva uye havangatauri zvakawanda, asi vakati vanhu vanokwanisa kuona kuti vari mugwaro revavhoti here kana kuti kwete nekuenda pawebsite yezek. Asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita saseneta Jane Chifamba, avo vati handi munhu wese anokwanisa kuenda pawebsite kana padande mutande rezek.
Information iyo yekuwebsite inowanikwa nevanhu vane data. Ko vari kumamisha nekumapurazi vanobatsirikana sei kuti vawane information iyoyo? Mune zvamakagadzira here kana maflyers kana chii zvokuti vari kumamisha vakwanise kuwana information inenge iri pawebsite yenyu?
Justice Chigumba vati vanenge vasingakwanisi kuenda pamadande mutande vanosungirwa kuenda kumahofisi ezek ari kumatunhu avo.
Mati vari kumaruwa vanoita sei vanagogona nasekuru? Handiti vari kumaruwa tichivakurudzira kuti vanoenda kumadistrict office. Ndicho chokwadi chandingataura, nokuti kudistrict office DEO ndiye ane basa rekuti vana mbuya nanasekuru vachiuya varuda kuregista kuvhota vakaregista, asi vari kuda kuti vaiswe kune mamwe mapolling station nokuti vakatama, zvese ibasa rinoitwa naDO mudist.
Nyaya yekuti zek haisi kuranga mapato ezvematongerwo enyika anoita zvemhirizhonga, Justice Chikumba vati izvi zvinonetsa kuita nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika hasati ave kunyoreswa nezek zviri pamutemo kana kuti kuregistwa. Vakurudzira kuti nyaya dzakadai dzimangarwe kumapurisa. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tinochikurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakurudzirewo vatsigiri vavo
kuti vasaita zvemhirishonga uye vasakurudzirawo mhirishonga. Tichizokumbirisawo zvekare vepolisi, tinoziva kuti ndo vanoita kuti mitemo uyu igone kuremekedzwa nekusunga vanenge vachikora mitemo. Vanenge vachikora mitemo vanofanira kunge vachita sei? Vachisungwa.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachatara zuva resarudzo pakati pa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. Vanhu mamiriyoni matanhatu ndivo vanzi nezek vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvirongwa zveStudio 7 zveShona neNdebele zviri kusvitsa makore makumi maviri zvichitepfenyurwa nemusi wechishanu kubvumbi 7, 2023.
Tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti ndezvipi zvirongwa zvamunofarira, vashamarari vanokugonerai, pamwe nezvamunoda kunzwa pachirongwa chenyu cheShona.
Tumirai mashoko kana mavhidhiyo paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare +1 202 465 0318.
Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action hunotanga gore rino kusvika muna 2028. Nyanzvi munyaya dzekuendeswa kwevanhu muunapwa dzinoti uhori panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport huri kupa kuti vanoendesa vanhu muunapwa ava vaite havo madiro ajojina. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachiparura hwaro kwaRare International Conference Center nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati gore rapera chete vanhu 131 kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachiguma vazobatwa senhapwa.
The government through the anti-trafficking in the ministerial
hurumende kuburikidza neanti-trafficking in the ministerial committee yakashanda zvikuru kudzosa nekuchengetedza vanhu vemuno vanodarika 131 vazhinji vari madzimai nevana.
Chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana-siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara. Vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa-dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza.
Muono wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave upper middle income status, tava neupenyu huri nani nemabasa nemari, nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika 100 munyika vari kumacharedzi mhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro.
Human trafficking iri kwese. Pane human trafficking inoti vanhu vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika. Muno inoitika zvakare human trafficking kuti munhu anobiwa kuepwezi achiendeswa kumandaro kana anobiwa kudziva resekwa achiendeswa kubhinga onoitiswa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaatanoitiswa zviri kuitika munyika muno.
Mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi Chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuOman. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yekutsoka cheuviri inoita kuti vanhu vaangozopedzisira vapinda yatingati trip.
Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Salidura vatsigirawo vachiti
nguva chiri kuita kuti vana varezvike, vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi
kuti munyaya dzeraramu zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika kuAmerica, Restate Department, mugwaro rarakaita gore rapera rinonzi 2022 Traffic in Persons Report, rinoti Zimbabwe kwemakore maviri akatevedzana iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri kana kuti tier 2 watch list. Hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reIdentities Media Holdings, avo vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa firimu ravo rekutanga rinonzi Even Our Dreams, iro vari kufamba vachiratidza vanhu muAmerica. Kuti tinzwe zvizere nezvefirimu iri nezvavari kuita, ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kuno kuUnited States of America ndichifamba nefirimu rangu rinonzi Even Our Dreams. Firimu rinotaura nemararamiro anoita vanhu vakare mara, asi zviri firimu riri kubatsira kutaura nyaya dzavo nemhando inokwanisa kuti tivanzwisisewo, tichiona zvakanaka muupenyu hwavo, tichionawo mabasa vanobata akanaka, tichionawo kuti isusu tingavaremekedzawo sei nekuti vanorarama neurema hwakasiyana siyana.
Firimu iri riri kutambirwa sei kuWisconsin kwamuri ikoko, uyezve shuwiro yenyu ndeyei?
Ndiri kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuita firimu iri riri kudzidzisa vanhu riri kukokawo veruzhinji kuti tingabatsirana sei kusimudzira pundutso. Firimu iri rakafirimirwa kuchiredzi, kumaruwa ekuchiredzi, saka chinangwa chedu ndechekuti tisimudzire vanhu vekunharaunda iyi, vanhu kana vachirionawo vadewo kuwana kuti tobatsira sei. Kutaura kunoku tiri kutarisira kuti tiwane kana riri bhazi kana tikumari twekuti vakwanisewo kubatsirikana kuendawo chipatara, nekuti vakawandawo vanenge vachizoshaya mikana yekuendawo zvipatara, vanenge vachizoshaya mikana yakati siyanei. Saka vanhu vandiri kusangana navo vari kuonawo firimu iri vanhu vari kutarisa kubatikana kuti toita sei. Saka kutarisira kwangu netarisiro yangu, chishuwo changu ndechekuti vanhu vabatsirikane vaende kuchikoro, vamwe vacho vada kuendawo kuchikoro, vamwewo vari kutaurawo mastori avanonakidza chaizvo, ekuti vanhuwo vari kutarisira rudo, vari kutarisira kuda kuroora nekuroorwa. Saka kuti rinongodzidzisa zvakasiyana siyana,
vanenge vachida kuona kuti nderei vanozviona papa.
MuZimbabwe tiri kuritaridzawo, tiri kuita tichitaridza pazvivhitivhiti zvakasiyana siyana. Pasocial media page edu rinowanikwa, ratinoti trailer inenge ichiwanikwa paYouTube, paFacebook. Saka tiri kufara nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reIdentities Media muzvare Nyari Mashaya Mombe, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuWisconsin muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8pm tiri kuita hurukuro nezvesarudzo dzemaprimaries kana kuti manominations dziri kuitwa nebato reCCC pamwe chete neZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa, asi vakanzi vabhadhare havo faindi. Vatsigiri veCCC vosarudza vanhu vachavamiririra musarudzo. Urumende nasi yaparura urongwa wekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonikai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele naGeina Saidi Gumede.
Soku isika.